Mumwe wevanochengeta vana vanodzidza vachigara pachikoro chechinoya hai asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati hapana mubereki ari kubvumidzwa kuuya pachikoro apa uye hapana chikafu chekunze chiri kubvumidzwa pachikoro apa.
Once tati imimi mugara muno tadai so tati tine takatostopa kutoti we are not taking anything in even my visa kusvika situation yapfuura. Secondition yatinayo tikatendera zvinhu zvikauya one mwana akanza awana cholera neboarding yatine vana 1000 vanogara umo. Can you imagine how catastrophic it would be? Ende vana vedu chikafu tiri kuvapa havana, we know situation yacho iyoyo is.
Muchengeti wevana uyu ati pachikoro apa pane dambudziko rekushomeka kwemvura zvekuti veutano vakavabvakachira vachiona kuti zvakamira sei pachikoro.
Dokotera advice tikareta atavhariswa kunzi ibvai ozo vakamusomanda vachiinspekta kati tione machallenges ratinawo imomo mumatoilets edu mvura inoenda zvakanaka saka hatigona kuisa vana parisi. We are not taking anything coming from outside for now.
Mumwe mubereki vaSimon Moyo vanga vauya kuzoona mwana wavo vaine zvekudya vati varambidzwa. Vatiwo vakuru vechikoro vanofanirwa kupatsanura zvekudya zvingangoita kurera kwete kurambidza zvekudya zvese zvese nezvinenge zvatengwa muzvitoro.
Varambidza kuti chikafu yekuchikoro ka havafanira kudaro bhozi vafanira kutanga vaona chikafu kana vachikakorera vafanira kuchuza chikafu chacho zvokupinda muchikoro.
Zvichakadaro vamwe vanotengesa zvinhu muchinoi vachoropodza urongwa hwekanzuru hwekubhadharisa zvimbuzi uye kuti vatengesere pedyo nezvimbuzi. Vakileni mashoko vati kanzuru inofanirwa kumbomisa kubhadhariswa kwezvimbuzi zviri munzvimbo dzekutandarira mudhorobha. Vamashoko vanoti kanzuru haifanirwe kupa vanhu pekutengesera pedyo nezvimbuzi izvo vanoti hazvina utano.
Hapana toilet, haupinde mutoilet mupaki mausingabhadhari. Toenda kumavhenda ari kuzasi uko. Mavhenda ari kuzasi uko. Shedhi inova vanga ichizorora vanhu vachiita kuti vazorore ndomaakaisa musika wekuti vanhu vatengesere. Mutoileti ndomaakaenda nomira vanhu vachipatuze hati ndomatoileti acho. Musika wakaenda matoileti vanhu vachibata chikafu toilet iri apa hati ndozvikuti pakorera zvacho. Ko manyi kana michiti mii vanhu vari kutiza vari kutengesera kanhambwe netoileti moti vanhu ngavapinde vanotengese patuze netoileti korera chino zvainouya nese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru yechinhoi panyaya iyi. Hurumende yakambomisa kuungana kwevanhu vakawanda panzvimbo imwe chete nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu 32 munyika pari zvino. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair changa chichifanirwa kutanga muHarare nemuvhuro chakambomiswa nekuda kwechirwere chekorera icho chatekeshera muHarare zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzeGlenview nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Noi ndine Ata Chigoriwa.